Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumiguru 25 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu munyika muno musema unavi. Like what is happening in South Africa? You find vana Zuma vari kumhanyiswa, vanana vari kumhanyiswa. We don't need to fight honorable members. Even you, tukata munhu.
Dare reparamende rinoti gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere ngavaongororwe nenyaya yekunyepera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusoro pechiyadzwa Trust.
Tine wrong policies rima iyaya yapa yavanga vakatemba nayo yapa vatadza kuwana mari kune dzimwe nyika kuti vabhadhare mari kuWorld Bank $1.1 billion yangaiti.
Hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi huchakwira gore rinouya zvichikonzerwa negohwo rakanaka rairi kutarisira, asi veIMF nenyanzvi dzezveupfumi vanoti upfumi huchatodzikira. Vanopikisa voshora mauto mapurisa nemadzishe vachiti vari kushungurudza vanhu vasingavirirane nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema nhasi yakurudzira kuti gurukota rinoona nezvematunhu vaSevia Kasukuwere vaongororwe vachipomerwa mhosva yekunyepera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezvekubatsirwa kwevanhu vekwaMarange nemakambani anochera mangoda ari munharaunda yavo. Asi kuda kuburitsa ongororo ine mashoko aya kwapa kuti paite kunetsana nekukakavadzana pakati penhengo dzeparamende kubva kumapato ose nemutauriri wedare amaimable Chinomona. Amai Chinomona vanga vasingadi kuti sachigaro wekomiti iyi vaJustice Mayor Vadya Jena veZANU PF vataure kudare zvakabuda muongororo yakaitwa nekomiti yavo pamusoro pezimunya Marange Community Share Ownership Trust. Mutorodo wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Idzo inhengo dzedare reNational Assembly dzichiratidza kutsutsumwa mushure mokunge vaWadya Jena varambidzwa kutura zvakabuda muongororo yakaitwa nekomiti yavo kwachiyadzwa. Mushure mekurambidzwa kutura gwaro ravo, vaWadya Jena vataura nenhengo dzekomiti yavo uye vange vave kutobuda mudare. Apo nhengo dzedare iri kubva kumativi ese dzatanga kuratidza kusafara nedanho rangi ratorwa naAmai Chinomona. Amai Chinomona vati gwaro ravaWadya Jena rangi richida kugadziriswa, asi nhengo dzedare iri dzaramba izvi dzichiti gwaro iri rakatadza kuturwa mudare nekuda kwechikonzero chimwecho svondo rapfuura. VaJoseph Chinotimba veZANU PF ndemuwe vasina kufara uye vati hazvina kunaka kuti magwaro anoburitsa huori arege kuburitswa.
Isusu munyika muno musema unavi. Like what is happening in South Africa? You find vana Zuma vari kumhanyiswa, vanana vari kumhanyiswa. We don't need to fight honorable members. Even you, tukata munhu kuti ngaasataura.
VaChinotimba vati varwi verusununguko havana kuendera kuhondo kuti paite vamwe vanhu vanodya asi vamwe vachitambura sezviri kuitika munyika pari zvino, uye vati vaWadya Jena vanofanira kupiwa mukana wekutaura uori wakabuda muongororo yavo yekwachiyadzwa. Amai Chinomona vazobvuma kuti vaWadya Jena vature gwaro ravo mushure mokukakavadzana kwenguva refu nenhengo dzedare iri, idzo dzapika kuti hapana zvaizoitwa kana dai vaWadya Jena varambidzwa kutura gwaro ravo.
Honorable members, noise here, they are not going to start.
achitura gwarire komiti yavo iyo ine nhengo makumi matatu makumi maviri neimwe kubva kuzanu PF sere kubva kuMDCT ne imwe kubva kuMDC vaudya jena vati ongoro yavo yakaburitsa pachena kuti vaimbove gurukota rezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vasevhia Kasukuere vainge vanyepa apo vakati makambani mashanu aichera mangoda kwamarange ainge avimbisa kubvisa mamiriyoni gumi emadhora pakambani imwe neimwe kuti mari iyi ibatsire kuumbwa kwezimunya Marange Community Share Ownership Trust. Vati ongoro yavakaita inoratidza kuti makambani aya pamwe nebazi rezvemugodhi vainge vasina kuita chivimbiso ichi uye ivo vakasukuere pachavo vakatadza kuburisa magwaro anoratidza izvi. Komiti yati zviri pachena kuti vakasukuere vakanyepera vanhu vekwamarange pamwe nemutungamiri wenyika varobert mugabe avo vakaparura homwe iyi. Nekuda kwaizvozvo komiti yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira chisungo chekuti mapurisa Commission inoongorora zveuori yeZimbabwe and Corruption Commission pamwe nevamwe vanoona nezvemutemo vaongororo kuita kwavakasukuere vashandi vemubazi rezvevechidiki pamwe nemakambani aichera mangoda kwamarange. Komiti inotiwo hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti vanhu vekwamarange vabatsirikane pamangoda ari kucherwa munzvimbo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vamiriri vemapato anopikisa vari kushoropodza mapazi ehurumende kunyanya anofanira kuchengetedza runyararo vachapomera mhosva yekuva pamberi pakukonzera mhirizhonga uye kutyora kodzero dzevanhu munyika. Vachitaura pamusangano weruzhinji waikurukurwa nyaya yekuti mapazi ehurumende ari kugona here kuchengetedza runyararo munyika uyo wakaitwa nemusangano weNational Transitional Justice Working Group musi wechishanu pamasvingo Civic Center. Vemapato aya vakati mapazi ehurumende ari kukonewa basa raanofanira kuita rekuchengetedza runyararo nenyaya yekuti ari kutsigira nekushandiswa nemusangano weZANU PF. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera mabasa musangano reNational Transitional Justice Working Group vadzika mabere vanoti chinangwa chavo ndechekuunza kupodzwa kwemaronda munyika uye kugadzirira kukudzokazve kweNational Peace and Reconciliation Commission iyo yakambomiswa nehurumende ichida kukwenenzverwa.
National Transitional Justice Working Group iri kufamba mumatima enyika vachiita misangano nezvizvarwa zvevana veZimbabwe pamwe chete nevatungamiriri zvikuru sei mapolicy makers vanovaivo maMP tichitarisana nenhau yekuti National Peace and Reconciliation Commission isati yatanga basa ndezvipi zvinhu zvakakosha kuti tinge tichiisa mumutemo uchaibatsira.
Mutauriri weMDCT mumasvingo vaSimon Mpindu ndemumwe wevanhu vachoropodza mabazi ehurumende.
Mainstitutions edu senyika ari kurasika zvakanyanya pakuti they want to align themselves ne a particular political party. Vachizviti isusu hatigoni kuti tingatora munhu asina kurwa hondo tichimuisa pachigaro. Kana vadaro, they are violating the constitution.
Mapazi akanyanya kushorwa anoti mapurisa, masoja, vasori pamwe chete nemadzishe ayo ari kupomerwa mhosva yekutyora dumbiro remutemo. Muzvare Hildas Vanda, mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe, vanoti mapurisa EZRP ari pamberi pakukonzera mhirizhonga munyika.
Tinoona varivo vanotanga kurova vanhu, vanhu vanenge vachingozvifambira. Tinoona varivo vanotangisa kurova. Saka at the end of the day, hatizooni kubatsira kwavo.
VaJefferson Chitando veZimbabwe People First vashoropodzawo masoja vachiti vari kushungurudza vanhu.
Nokuti tinoona kuti constitution yedu iri kudamburwa damburwa ichibvorongwa nokuti masoja tinomaona achienda kundomanikidza vanhu kuti vavhotere mapatasa avanenge vasingadi.
Asi vaimirira ZANU PF panhaurwa iyi vaDaniel Shumba vanova nhengo yeparamende yemasvingo eBeni vakaramba kuti musangano wavo weZANU-PF unoshandisa mapazi ehurumende kukonzera mhirizhonga.
Vanhu vakaziva kuti mainstitutions aripo aya akavapo zvezita ana zvaanoita anoda kuti afinanswe nehurumende kuti awane kusevenza. Zvino hurumende yacho kana yaisa mamajors zviga zvinoita kuti iwane mari, zvirizvo zviri kuputswa navanhu vokunze kwenyika vari kuda kuti vaeffect regime change kuchibvisa hurumende. Izvozvo vakasanzwisisa kuti civic society asi ose ari kuuya achibetsera mamwe akavandira achingocriticisa kushora hurumende ndochokutanga.
Asi vemasangano akazvimirira ega vanoti vatungamiriri vemauto nemapurisa pamwe chete nemadzishe vanogara vachitaura vachibuda pachena kuti vanotsigira mutungamiriri weZANU-PF Robert Mugabe. Nokudaro izvi zvinoita kuti vazotumwa kuita zvakashata kuvatsigiri vemapato anopikisa. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemufaro mashoko akataurwa nezuro nemumwe mukuru muchiuto Major General Douglas Nyekayaramba ekuti uori uri kusveta ropa rehupfumi hwenyika izvo zviri kuita kuti upfumi hutadze kusimukira. Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika mubato reMDCT vaJarles Mutsekwa avakambowewo gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vanoti chikuru chinonyanyo afadza ndechekuti mashoko aya ari kubva kuvakuru vemauto avo vaisimboonekwa vasingataure pamusoro pezviri kuitika munyika. Vachipa humbo pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwenyika nezuro muHarare, Major General Nyekayaramba vakati uori waita sechirwere chegomarara sezvo huri kudzorera nyika kumashure izvo zviri kuzopa kuti zvikanganise kugadzikana kwenyika. Vakaudza komiti kuti veruzhinji vanenge vachitarisira kuti vari muhurumende vachatora matanho ekumisa zvinhu zvakadai. Vakati asi kana vakaona pasina chiri kuitwa kune vanenge vachingonongedzwa vanogona kuzopedzisira vave kuisa mutemo mumaoko avo votadza kutongeka. Mashoko aMajor General Nyekayaramba aya anouya panguva iyo vamwe vakuru muhurumende kusanganisira gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori asi pasina matanho atatorwa. Ngatinzwei vaMutsekwa vachitsanangura.
Ichokwadi asi icho takagara kare isisu titaura kwemakore. Takati isisu upfumi hwemuZimbabwe kana dai mukaedza zvipi kana paine corruption uori unobhabhatidzwa nevakuru vemuhurumende hakuna nyika kwainoenda. Saka Major General Douglas Nyekayaramba wataura chinhu chatifadza isisu wemovement for democratic change uyezve ruzhinji rwevanhu vari muno muZimbabwe.
Chii chikuru chamungati chakufadzai pamashoko aMajor General Nyekayaramba?
Chatifadza ndechekuti isisu taiziva kuti mumauto mune nyanzvi dzinoona muonero wakafanana neruzhinji rwevanhu muZimbabwe. Asi taiziva kuti nyanzvi idzi dzakadzvinyirirwa nepamusana pekuti hadzisi kubvumidzwa kutaura sekuziva kwavo nebato reZANU-PF. Kubuda pachena kwaita Major General Douglas Nyekayaramba, tabva taziva isusu kuti chekutanga mauto edu emuZimbabwe aakutaura akarerekera kuvanhu vazhinji vemuZimbabwe.
Asi munoona here pachitorwa matanho kumisa uori?
Hurumende iripo inotungamirwa naRobert Mugabe haitereri mashoko anotaurwa neupi zvake munhu. Saka Major General Nyekayaramba anofanira kuziziva kuti nekutaura kwake kwakanaka, kunodadisa, kunofadza, nepamusana pekuti wanyura ivo vari muhurumende muori havachakwanisi kudaira. Solution iripo ndeyekuti kana sarudzo dzaitwa muna 2018, iwo mauto edu ari professional iwaya anofanira kuita facilitate kuti handover ne takeover yepower kune party inenge yahwina yoitwa smoothly.
avanga vari munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika mubato reMDCT vaJaus Mutsekwa vari parunare neStudio 7 vari kwaMutare. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC muongororo yaro yakanzi 2016 Rural Livelihoods Assessment Surveys rinoti uwandu hwevanhu vari mumaruwa huri kutambura nezvikwerete hwakwira nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Izvo zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwechikafu. Ongororo iyi inoti vazhinji vari mumaruwa vari kutengesa midziyo nezvipfuyo senzira yekutsvagararamo. Nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kutarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Matune yeMateveland South neNorth, Masvingo neManicaland. Zvikwerete zvakawanda zvinonzi zvanga zviri zvekubhadhara mari dzezvikoro pamwe nekutenga chikafu. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu akanaka, amai Priska Mfumira, vakaudza bepanhau reHerald kuti vari kushanda nematunhu akasiyana-siyana kuti vawedzero uwandu hwevanhu vari kuwana chikafu kubva kuhurumende. Vamwe amai vekwachivi, Gogo, Matizirofa, vanoti ichokwadi kuti izvi zviri kuitika matunhu mazhinji. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Yesu vana mbuya chinjai todokwereta pasesa apa kuti tiwane chikafu. Zvino mari yokuzoti udzosere mushopu mavanhu unoishayiwa kuti woiwana sei. Oda pinda matugwe muzungura ombodo zungura omu.
Muri kuwanikwa muchikwereta imi pamwedzi nepamwedzi mari yakawanda sei? Yamunoda kuti murarame kana kuti chikafu chakawanda sei?
Unoda kwereta zvechikafu chosvika kuma$40 kuti mukwane navana. Chongosiya mugwizi munatugwe tichizungura mucheche kuti tiwane mari yokunobhadhara vezvitoro.
Muri yakakura sei Gogo?
Mbuya chinjai vana vazukuru torufu. Vana marobva vari pano vatatu, mabasa hakuna.
Saka pogadziriswa sei? Vamwe vari kurarama sei? Tinonzwa vamwe vari kutoita kukwereta kana kupa ivo zvipfuwo zvavo kana vari kutsvaga chikafu.
Kana ukanowana munhu unotivo ndoda mombe kana kutomufambira nguva refu uchiti huyai mutengewo mombe yangu kuti vana vangu vawane chikafu chokuti vararame.
Pogadziriswa sei pamira pakadai?
Magadzirisiro chamwari hapachina nokuti zvaoma, mari yacho haichawanikwi.
Tinonzwa hurumende iri kuti iyo kuri kuuya aya anonzi mabondi note. Imi kumamisha uku kwakamira sei? Vanhu vari kuatambira sei kuti kana achinge ari kunzi ari kuuya mwedzi unotevera?
Chotoroaemaenasindechokuti tohasi kuti kwahimaripoita sei yati tinawo migomo iri mumbamu yakazara mapepa. Zvinotongohasi kuti yakafanana zvinotoziva kuti todii.
Imi mungaone kuti pangagadziriswa sei?
Hapana magadzirisiro akungotambura, tongopa tichitambura tongoti totongochema kuti deta achisvika iyo 2018 tione kuti chichofamba.
Vemunharaunda yenyu imomo vamwe vari kurarama sei zuva nezuva?
Hapana tinongorarama nokutambura ikoko, tose tongotambura. Kuna munhu unonzi kuiziko zvino mombe dzakakupaa bundo hakuchina chokuita zvokuti toite mvuravo yava kunonoka kunaya mwari woita zvokuti wotevedzera zvinongoitawo nyika ino.
Avanga vari mugari wekwachivi kudunhu reMasvingo, Gogo Matizirofa vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari kwachivi kwakare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru muhurumende yeKenya anoti kurwiswa nevanopfurikidza mwero kwakanangana nevasiri vechitendero chemaslim kumabvazuva kwakadziwa kumaodzanyemba kwemuganhu wekenya nesomalia kwasiya vanhu gumi nevaviri vafa. Mumiriri wemutasa South mudare reparamende vatrevor Saruwaka vebato reMDCT Vanoti vanyora tsamba vachikoka gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vebato rezano PF kuti vaende kumusangano wavo nemusi wemugovera kuzopawo vatsigiri veMDCT chikafu sezvavaiita kuvatsigiri vezano PF kunotoni uko bato rezano PF raitsvaga rutsigiro. Ko chii chapa kuti vasaruwaka vatore danho iri? Blessing Zulu Studio 7 avabata kuti tinzwe zvizhinji.
Ya, ndikada kuti uzive kuti sonzo rapera musi wechitatu izuva rapera shandisa muparamende tichibvunza mibvunzo kumaminista. Pane nyaya yakapinda mudariro yakafunzwa naonarebho Chidhakwa yekupiwa kwechikafu kunyanya mumarali ezanupiwa. Vachienge zvanyanya kuitika kunotoni by-election. Kusagara zvisingoitwa mune nguva dzese panenge pachiitwa maelections ezanu kana marali ezanu tinoona chikafu chichiunzwa ikoko minista Mfumira varipo vachipogoera vanhu vezanu vanenge vari ipapo. Saka inyaya yakapinzwa mudare. Ndomai Mfumira vakaedza kupindura vachiti vakamboedza kuda kuramba vakadzama rwadzo kuti kwete vanodaro nekuti vanenge vakokwa. Vakatotiti inini OMDC maMP mukatidaidza tinokwanisa kungouyawo tichiita saizvozvo. Saka ndakabva ndafunga kuti nditore mukana wacho nekuti kwandinobva kumutaro sendra variko vanhu vakawanda vari kutambudzika vari kunyimwa chikafu mavulnerable groups. Ndakati izvo minista vari hurumende vavimbisa vari ivo mudare reparamende vaonenge vakatora nhiko yekutaura chokwadi ndatiregedzai niko shandise mukana wacho ndivanyorerawo tsamba ndichivakoka. Saka ndiri kutarichira kuti weekend inei vachauyawo kudunhu kwangu.
Saka vati vapindura here amai Mfumira?
Ya, amai Mfumira havasati vandipa mhinduro. Handisati ndatarisira zvangu nekuti ndakaiendesa zuro raakupera kupera kwezuva. Saka ndaitarisa kuti nhasi vanenge vari kukabhineti. Asi kuti vatambidzwa ndaane tarisiro dzevaanayo nomusi mangwana kana kuti chino vanenge vachindipa mhinduro.
Mumiriri wemutasa South muparamende vaTrevor Saruwaka vebato reMDCT vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanoti vachasimuka munyika vakananga kuBrussels kuBelgium kumuzinda weEuropean Union nemugovera uko vakakokwa kuti vape pfungwa dzavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Dr. Dzamara vanoti vari kufadzwa nekukokwa kwavakaitwa uku sezvo kuchapa nyika dziri muEuropean Union mukana wekunzwa pamusoro pematambudziko akatarisana nevanhu veZimbabwe pasi pehurumende yavaRobert Mugabe. Ngatidzwe hurukuru yaitwa naMavelous Mhlanganya weStudio 7 naDr. Dzamara.
Donjo vatakatarisana naro pakuenda kunotaura neparamende yekuEuropean Union nekunotaura tichizivisawo venyika dziri muEuropean Union nepasi rose kuti chii chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kunyanyanya takatarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinosanganisira idzo kutorwa kunoitwa vanhu nekupambwa kunoitwa zvinhu zvevanhu tese tinoziva zvakaitika kune mukoma wangu taigambara. Handiyo yega nyaya asi ndingopa semuenzaniso tichange tichipa zviriitikawo maringe nezveupfumi titsanangudzawo kuti zvakamira sei uyezve tarisiro yedu yakamirawo sei kunyanyanya takatarisana nemaelections ari kuya muna 2018. Izvi tange tichizviita nekuzvitaura takamirira macitizens vemuno muZimbabwe vanhu vemuno muZimbabwe.
Zvii zvamungade kuti zvizobuda mukufamba kwenyu uku?
Kugara kutaura kwatinoita unoti isusu nyika yedu hatizi chitsuwa haizi island inozviraramira iri payo yega. Inyika iri kurarama pane dzimwe nyika. So nekudaro zvakanaka kunge nyika yedu ichinge ine ukama neaya atingati mapartnership nedzimwe nyika. Neziva isusu kuti nekuda kweutungamiri hwaRobert Mugabe nevanhu vavo veZANU PF nyika ino yakawanikwa ichikanganisa ukama nemapartnerships anga aripo nedzimwe nyika dzekumwe kwakaita sekunana Europe iko kune kumwe. Asi tiri kuti muZimbabwe itsva iri kuuya tichange tayambuka nguva pfupi inoteera. Kuti nyika yedu yeZimbabwe inge ine ukapa hwakanaka nedzimwe nyika ingewo ichiita zvekutreda nedzimwe nyika ingewo ichi batana nezvimwe nyika pane zviri zviri kuitika mupasi rino tichitarisira kuti pazvino ringe rakanaka uyezve ringe rine ramangwana rakajeka. So ndodonzvo redu iro rekuumba ukama.
Dr. Patterson Dzamara vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Gwaro raburitswa nebasi rezveupfumi rebudget strategy paper rinoti hurumende iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Hurumende inoti inoona zvinhu zvichiita nani munyaya dzezvekurima uye zvezvicherwa. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nevanopikisa vanoti izvi hazvikwanisike. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mashoko arutaurwa nebazi rezveupfumi aya akasiyana zvakanyanya nezviri kubva kubhanga rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF, iro rakati upfumi hweZimbabwe huchatoderera kusvika pachikamu chinosvika -2.7%. Vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP Vatendai Biti vanoti zvinhu zvicharonyanya kuipa kudarika kana zviri kutaurwa neIMF yacho.
Last year, our growth rate, 2015, was -1.5%. This year, you should look at -3.8%. Next year, so you need to look at -5.2% and -6%.
Vabiti vayambira kuti sarudzo dziriko gore rinouya zvichatoita kuti zvinhu zviende kumawere sezvo hurumende munguva yesarudzo inenge yongoita madiro aJorgina.
Next year is election year. Kana uchida kuona kutenga kwezanu PF ipa election pa Norton parajikwa pavanga kupavanhu mastands, saka next year kuna economic policy, kuna madness, kune madness vachipromisa vanhu zvisingaite.
Mashoko aya atsinirwawo navatapiwa mashakada vanoona nezveupfumi mubato rinopikisa reMDCT.
Mafiga avo haacharevi musoro nokuti vakamboti zve economy ichaibhurowa ne 1.2 yezvinezvi kana vakuita 4.8 inombobvepiko. Agriculture yacho hakuna chiri kurimwa, mining hakuna chiri kubuda.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe uye vari chipanga mazano chehurumende Dr. Gift Mugano vanoti vanotenderana nemaonero eIMF.
Nyika inei haibudirire chete agriculture. Zvicherwa zvatinotengesa kunze kwenyika nemamwe maexport atinotengesa ari kukanganiswa nekusimba kwedhora rekuAmerica. Isu hatina mari yedu, yetuti ndiyo mari yedu. Saka handioni kuti areverse ingaitika gore rinouya kuti makore mashanu apfuura tanga tiri pamutirendende izvi tinotengesa kunze kwenyika zvichidzika.
Ko, chii chingaitwe kugadzirisa dambudziko rezveupfumi iri? Vamashakada vanoti hurumende iripo yakundikana.
Hurumende iyi haikwanisi kuti ingambogadzira chimwe chete chingabuda panyaya dzeupfumi nokuti havana ruzivo rwacho.
Asi vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende valove more matuke vanoti vane chivimbo chekuti gore rinouya zvinhu zvichaita zviri nani munyaya dzezveupfumi.
Chero tikapanishiwa sei, tikapuwa chitarafu sei nedzimwe nyika nemawestern countries, asi rimwe zuva chete Mwari achationa tikadzokera mufumi hwedu hwatagara tinako.
Vanopikisa hurumende vanoti kutadza kutonga nekutonga nedemo kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndokwakanda nyika muchoto. Asi vezanu PF vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing. Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mumabhizimusi kunyange zvazvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reparamende rinoti gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere ngavaongororwe nenyaya yekunyepera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi huchakwira gore rinouya zvichikonzerwa negoho rakanaka rairi kutarisira, asi veIMF nenyanzvi dzezveupfumi vanoti upfumi huchatodzikira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande achikupai nhau murimi rwendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 umfufu 2016 ngu Chris Gande.
Wakhanya okade engumkhulu wawo amapolisa lawo aseParliament esitshela ukuthi hayi namuhla bonke amapolisa esiwabona begcile lapha ngaseParliament balandi ukuzosebenza thina. So vele kabangike basivumela ukuthi singene.
Lokho ngekunye okusendabeni zethu okunye njalo icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef elethethwa umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo belusemthethwandaba weHigh Court eHarare lamhlanje. Umongameli Jacob Zuma okwele South Africa uzakwethekelela eleZimbabwe ngeviki ezayo. Amapolisa avimba abantu abakade befuna ukungena idale lePhalamende betshengisa usekelo lukamnumzana Themba Mliswa osandanqoba kukhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef letheswa umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo belisemthethwandaba weHigh Court eHarare lamhla kodwa ladluliselwa phambili kumhla ka-28 kuyona le inyanga kamfufu. Umoyo wamangalelwa ngumnumzana Hardlife Mudzingwa ilunga lomkhankaso wethajamu kasesijikile. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba igqwetha elimela umdzingwa kulolu daba umnumzana Simon Mubhindu ethe lokhu kudluliselwa phambili kuza ngemva kwesicelo sakhe sokuba aphiwe isikhathi sokuyafunda lokho kwethulwe ngamagqwetha kamoyo ezivikela esithi waphuza ukuyithola linotice. Udaba lwemali yeZimdef lukhulunywe ngalo lakuripoti kamabhalane obona ngendleko zikahulumende u-Auditor General kunsukwana ezedlule. Lolu daba luthethwa emahofisini kaJustice Lois Mathandamoyo. Umdzingwa ufuna umthethwandaba uthonise umoyo owavuma ukuthi wachaphaza imali ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 kodwa yena uthi wasebenzisa imali ukuthuthukisa isigaba secholocho ngokuthenga amabhayisikili kunye lenye impahla.
Siyabonga Mavis Gama. Umongameli Jacob Zuma wakele South Africa ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo ezogqiba inkulumo zokwenza amabhizimusi azenza lo mongameli Mugabe kunyanga ezedluleyo. Isikhulumeli sesigodlo sommeli weSouth Africa eZimbabwe unkosikazi Linda Maso wethule umbiko othi uZuma uzafika eZimbabwe mhla ka-2 ngenyanga ezayo kodwa iziphathamandla zikahulumende walelo lwizwe zizakhokhela ziye eZimbabwe ngamalanga amalutshwana uZuma engakayi. Ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba United Nations olubona ngezokulima olwe Food and Agricultural Organization lumanyene lohulumende weZimbabwe seluqale uhlelo lokwaba inhlanyelo zamabele kunye lamadlelo ezifuyo kubalimi abangomama lemizi eyondliwa ngabantwana emaphandleni belungiselela umnyaka wokulima oqala ngomfufu 2016 kusiya kumabasa 2007. Ngemizamo yokwehlisa indlala ebibangelwa liyezi le El Nino. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yeFAO ithole imali yokunceda abalimi abangomama lemizi ekhokhelwa ngabantwana eyizigidi ezintathu esuka e-USAID le-Italian Agency for Development Cooperation. Imbiko le iphume kumhlangano oqhutshwe kobulawayo e-Rainbow Hotel lapho ugatsha lukahulumeni lukahulumende olubona ngezilimo lezifuyo abaphume lamasu okutholisa inhlanyelo lokudla kwezifuyo ngobunono obuqotho. IZimbabwe ibhekane lendlala enkulu kulandela ukungani kahle kwezulu njalo kubikwa indlala le ifana leyenzakala kuminyaka emithathu lanhlanu edlule. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye babhekane lendlala njalo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezedlula ezine kungxenye yakuqala ka-2017. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kwalumhlangano, ingcwethi ekhokhela ezokulima kugatsha lukahulumende olwe-Agritex, uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni, uchaze kabanzi inani lenhlanyelo ezatholiswa abalimi eyendumba kunye lophoko esiqintini se-Tholotsho. Abalimi bazaphiwa njalo ukudla kwenkomo ngentengo ephansi. Ngesizwe imbono kaNyoni.
Uhlelo lolubeke lukhangelele esigabeni seMathebeleland North isiqinti se-Tholotsho esesizaphathiseka ngenhlanyelo yamabele engaba yi-6 tons fakwe emgodleni yama-5 kg.
Okhokhela inhlanganiso ye-Agritex ezansi eMandebeleni uMnumzana Judia Ncube laye uchaze kabanzi ngohlelo lokutholisa inhlanyelo lokudla kwenkomo ethi izakhamizi zilinde izisebenzi zikahulumende zizabanceda ekubatholiseni usizo.
Okuqakathekileyo ukuthi kukhangelwe ukuthi lolu sizo lwenelise ukuthi luncedise ikakhulu imizi ephethwe ngomama leminye njengoba sikwazi kulabantwana.
Obona ngezifuyo ezansi eMandebeleni, uNkosikazi Simangaliphi Ngwabi uchaze ukuba uhlelo lwefawu luncede kakhulu esigabeni sakhe ngoba inani lezifuyo ezifileyo ngokuswela amadlelo liphansi uma kuqathaniswa lomnyaka odluleyo.
Lonyaka kusukisela ngoJuni kuzefika lesi sikhathi uOktoba yenale inkomo esezivile eMath South zingu-425. Siyabonga kakhulu uhlelo lolu isalulethelwa yi-FAO.
Amadlelo enkomo asechile ngoba izulu alinanga kahle njalo inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 zifile kusukela ngoZibandlela kuzefika uMfumfu. Ngaphansi kwalolu uhlelo iziqinti ezibalisa ibulilima, iTholotsho, iGwanda, insiza leUmzingwane zikhangelele ukuthola usizo lwe-$2 million izigidi ezimbili zamadola kuthi iChivi, iMwenezi, iMperengwa leZishabane zizathola usizo ngaphansi kwesikhwama sikahulumende wakwele Italy esesigidi esisodwa samadola. Imuli ezifika inkulungwane ezilithumi zikhangelele ukuthola usizo kuziqinti eziyisithoba munwe munye. Inhlanyelo ebalisa inyawuthi esisindo sama kg amahlanu i-5 kg izabiza amadola amathathu kuthi indumba eyisisindo sama kg amabili lengxenye i-2.5 kg izabiza idola elilodwa. Kuthi inkomo ezimbili zizatholiswa ukudla okuyisisindo sama kg esedlula amakhulu amathathu i-360 kg yokudla ngemuli ngemuli. Ukudla kwezifuyo okuyisisindo sama kg alikhulu lengxenye i-50 kg kuzabiza amadola ayisithupha. Imali ezahlawulwa ngabazathola usizo enhlanyelo lokudla kwenkomo iya kusikhwama sesiqinti esikhokhelwa yi-Agricultural Development Association ekuthuthukiseni iziqinti kwezokulima lezifuyo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Langa nje ukubhidlika komnotho sokuthiya abasakhulayo abaningi bengelamisebenzi elizweni bakhona abaphumelelayo kakhulu ngokuziphandela kwezamabhizimusi la kunhlelo zentuduko. Abasakhulayo laba bagoqela umqondisi wenkampani yeMazibisa Incorporated uMnumzana Nkosana Mazibisa, yena othi abasakhulayo kumele bavule ubuchopho badinge amacebo okuziphilisa njalo bazinikele kukho konke abakwenzayo. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo esipha linqoqo.
banga lahle ithemba. Abasebenzisi isipho abasiphiwa nguNkulunkulu, whether isipho sezandla, let them use it, let them utilize it. And ikakhulu umuntu angaba committed entweni yakhe abe kulombono ikho kuqakathekile. Then abe sedinga abantu who share the same vision, the same commitment. We can collectively work together besiya phambili ikho kuqakathekileyo. Khona kuyana kwenza ukuthi ube le team elama-talent atshiyeneyo. So kwenza kube lula ukuthi even sele approach whether it's a bank or it's a corporation. Selile team elama-skills akwanileyo.
Bakhona abanye abangazibuza mazibisa ukuthi ngilesifiso sibili mhlawumbe sokuqala ibhizimusi njengomazibisa kodwa ngiqala ngapi?
Okokuqala ukuthi ibhizimusi ayisoyo yonke umuntu. Ungakwenzela kakhulu empilweni vele abanye badayela ukuqhatshwa, abanye badayela ukufundisa, badayela ukwakha, abanye badayela ukwenza amabhizimusi. So owaqala ukuqala ukwezazi ukuthi kati exactly what is my purpose and my existence emhlabeni. Ungabakwazi khona ukuthana ukuthi ulandele emhlabeni, you flip the other side of it, then you'll find the entrepreneurship side of it. There is the commercial value to every talent that every person has emhlabeni. So from then onwards ungaba the self-awareness. So hlala phansi usukhangela kumarket ukuthi how do you satisfy human need? Ngoba ibhizimusi is not about ukwenza imali. Ukuthi kuyini abantu abakudingayo okungabanceda empilweni zabo. Unga-identify a human need, then you find the commercial value of it. Because when you start a business, it's not about yourself. It's about the end user, who's the consumer. That they are constantly supplied. Because we don't start business for ourselves. We start business for end users. Ukuze babe kwazi ukuthi they cannot exist without that product that satisfies their human need every day. So once you've identified that human need, you look at the commercial value of it, you create systems that constantly work towards that human need and engage the consumers. Mabe kunike feedback, don't be defensive because the product ngeyabo, ayisho yakho.
Lo ke ngumnumzana Nkosana Mazibisa usomabhizimusi osakhulayo uxoxe lo ntungameli wenkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sixoxa labasakhulayo abaphumeleleyo kwezamabhizimusi la kunhlelo zentuthuko lanxa nje umumo ungamanga kuhle elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asidibaneni kuhlelo The Connection namuhla lilami untungameli Nkomo lomunye wami uChiwoniso Jani.
Amalunga edalele parliamente avela kumabandla wonke asedaleleli amanyeni lamhlanje ngemva kokuba obephethe isikhundla sikaSomlomo uNkosikazi Mabel Chinomona evimbe umnumzana Justice Mayor wajajena ukuthi ethule impumela yekomiti eyacubungula okwenzakala kuzabelo zama-shares awezimunya Marange Community Trust shares. Kucatshangelwa ukuthi kwaba lobusela kuzabelo lezi kumali emigodi yamadayimani eMarange. Kolunye udaba olufanayo, amapholisa avimbe abantu abakade befuna ukungena edalele parliamente betshengisa usekelo lukamnumzana Themba Mliswa osandanqoba kukhetho. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Umliswa umangalisa abanengi kade bengakukhangelelanga ukuthi uzanqoba ngoba amabandla aphikisayo ahlala esithi ukhetho luyaqilibezelwa. Amapholisa abehlomile abenyakazela phandle kwedale kusobala ukuba aze ngemota ezimbalwa okubalisa eyohlobo lwelori enkulu. Bekule mota ezimbili ezithwala amanzi ababayo asetshenziswa uthela uZulu otshengiselayo. Omunye walabo abavinjiweyo kungumnumzana Charles Nyoni ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu lobukhokheli obuqotho. UNyoni ulandisa phezulu okwenzakale lamhle ekuseni lapho yena labanye bakhe beye etalele parliamente ukuyabhalisa amagama abo ukuze bavunyelwe ukungena njengokuchiwa ngumthetho.
Wakhanya okade engumkhulu wawo amapolisa lawa aseparliamente esitshela ukuthi hayi namuhla bonke amapolisa esiwabona begcile lapha ngaseparliamente balandi ukuzosebenza thina, so vele kabangeke basivumela ukuthi singene. Sase sikhanya nje sisehlile ukungena eparliamente ukuthi lathi siye partitheka kulowo mdlalo okade ukhona namhla eparliamente okade uhlanganisela ukungena ehofisini kukaThemba Mlisa lo owawinama elections kumpela viki edlulileyo, kanye le iripoti adifakwa namuhla ngama-youth akochiyatswa ama-findings abawatholayo mayelana ngokutshontshwa kwemali zamadayimandi echiyatswa.
Ukusole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa unyoni.
Lokhu kusitshengisa nje into ezimbalwa mayelana nohulumende kaRobert Mugabe ukuthi okokuqala uzimisele ukuya esiya phambili ngokuvalela abantwana beZimbabwe ukuthi bakhulume intando yabo izwakale. Okwesibili kuya kusitshengisa ukuthi uhulumende kaMugabe lo uzimisele futhi ukuthi abantwana beZimbabwe vele bengabi lalutho abalwaziyo mayelana ngalokhu okwenzakalayo kuleyo Zimbabwe, bebe besiya phambili ngokutshontsha izimali kanye lokwenza lokhu abakwenzayo esingathi yi-corruption. Kalani lentando ya abantwana beZimbabwe, kalani nokulandela iconstitution yabantwana beZimbabwe. Yena vele uzimisele ukuthi aye phambili etshontsha nje intando yakhe.
Unyoni uthi besingekho isizathu sokuba amapholisa aze ngaleyo ndlela ukuze abavimba bona belandela okusisekelo sombuso njalo kulilungelo labo ukungena edale.
Ngibakhanyele nje amapholisa akade befika nje ku almost 200 ubusubangala ukuthi 200 amapholisa le supportinity le riot ilethelwane, okutshengisela ukuthi kayitholakalanga lapha ku central ukuthi abanye amapholisa bamathethe kwamanye nje ama branch amapholisa imali abayisebenzise le fuel yokubaletha khonapha bebalethelani befuna ukuthi uZulu ayenzini esabe nje ukubuya kuparlamenti.
Lanxa abalithumi lambili laba bevinjiwe kodwa ezinye izizalwane zivunyelwe ukungena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa labasakhulayo abaphumelela kwezamabhizimusi achiyeneyo. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulaba abengekho eZimbabwe elilakho kuya ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngeleMelika. Kukhetho lokudinga umongameli weleMelika, amadolobho aphathwa ngokuchiyeneyo. Kunsuku ezilutshwana ezisezisele ukuthi luqutshwe lolokhetho, abancintisayo sebehanqe amadolobho amalutshwana aziwa ngokuba yiwo abangela ukuthi banqobe kukhetho ama-battleground states. Siphethe indaba zakwamanyamazwe ngeKenya. Amalwa ecatsha awesimoslem adlulise amalawulo awenhlanganiso ye-Al-Shabaab ahlasele idolobho leMandera abulala abantu abalitshumi lambili amakholo lwesiKristu. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Inhlanganiso ehlolisisa indlala lokunye okuhlupha uZulu eZimbabwe Vulnerability Assessment ithi abantu abedlula isilinganiso esingamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-81% sebephila ngokuthengisa impahla kwenzela ukuthenga ukudla. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi inhlanganiso le ithi abanye abantu sebethengisa lezifuyo ngemali ephansi lokukweleta imali kuzihlobo labangane ukwenzela ukuthengela imuli ukudla njalo lokubhadalela imali yemfundo yabantwana. Lokhu kwethulwe yiZimvac ngesikhathi eZimbabwe lisithi umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini ngomnyaka ozayo. Loba nje inhlanganiso ekweleta amazwe imali ye-IMF isithi umnotho weZimbabwe uzancipha okumangalisayo. Abameli izakhamizi endaweni eziningi zelizwe bathi okwamanje uZulu sephila ngokukweleta ukudla lemali. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosikazi Mpokiseng Sibanda omele isigaba seMalindi kukhansili yenkayi.
Imali thina emakhaya indlela esiphila ngayo ukuthi ukwelede esobeni lobukwelede kumakhelwane loba uthengisa imbida loba imthanyelo nje okutholile loba imisebenzi yezandla esikwenzayo. Kodwa wakathesa yena le misebenzi yezandla labo umthanyelo okunye wokuthengisa akusathengiseki ngoba uzathengisela bani imali yona iyovela ingekho ezandleni zabantu kathesa. Sesikhuluma nje into ekhona kathesa ukuthi sesisebenzise ukuthi ungangeboleka imali yakho sikhulumisane ngendlela engakubhadala ngayo kumbe ngikubhadale ngenkukhu kumbe ngekunye lobo kudlekeyaba ngikuphethe ezandleni zami ngoba imali khethi kasilayo ezandleni zethu.
So nxa abantu sebephila ngokukweleda-ke isikweledo sangikhona isigcina sisanda okunganani?
Impilo yabantu isinzima kakhulu. Izikweledo esinazo siye sileka ukuzibhadala njalo kwenza ungabe usathembeka. Loko kungumuntu okade uthembekile empilweni yakho sungani ungumuntu ongenelisi ukubhadala isikweledo ngoba imali vele khethi ayikho ezandleni zabantu and izikweledo zethu zinkulu okunye okumangalisayo. Ugcina ukusuyinhlekisa usungumuntu ovele ongakwanisi ukuthi ungaphila ungani awusahleli impilo yakho.
Ye, so asithi-ke usulesikweledo nje khonapho-ke pho-ke isikweledo olaso seleso uzagcina ukubhadala sokutheni masibandla?
Ukubhadala kwakhona ongakwenza njengomuntu nxa uthanda ukuthi uthembeke. So kumele likhulumisane nomuntu okwelede kuye ukuthi yena wenelisa kukuphi. Uyifisa umbhadale ngembuzi or ngenkukhu or ngenkomo kusiya ngesikwelede sakho ngoba izikwelede sinazo ziningi okunye okumangalisayo njalo zikhulile. Ngakutshela kathesi ezesikolo sinezikwelede ezisabekayo ezabantwana besikolo kodwa indlela esesizabhadala ngayo vele ukuze ubhadale silinxa unesifiso sokubhadala ungumuntu othembekileyo so kumele ukhiphe isifuyo uyebhadala kodwa wena ukuthi i-change yakho omele uyithole uzayithola njani? So kuza kuba nzima. So kumele imali leyani ihlale esikolo ikhangelela iindleko zonke zesikolo amabhuku obani bani ngoba yena i-change vele abasozi bakunike la isikolo ukuthi into lena abazi bayithengise kuzabathathela isikhathi ngoba vele akusela ndlela yokuphila. Impilo yethu siphile sicinile ezilonge ihulumende yethu vele iyena nezani PF.
Ye izimbazo-ke abantu abathathi kulokhu kuthiwa izimbazo kumbe kuthiwa kuyini?
Izimbazo zikhona baba ngoba abanye siku-iGet. I-iGet besitshaya izimali zethu kusavuma besitshaya izimali zethu. Imali zethu lezana siyazibolekisa ziyazala. Izimbazo zenzana abakhona ababolekayo esebolekile njalo ayehluleka ukuthi abhadale. Ucina sengumuntu lanokuthi sivumelane ukuthi asiphe isifuyo sakhe sihambelana nemali yethu. Loba kade engakhangelela khona oko kodwa sokumfosa ngoba kalalindlela yokuthi angambhadala ngayiphi indlela. Indlela angambhadala ngayo sokuyisifuyo sakhe loba uyafuna loba kafuni kodwa sekumele enze ngayo naleyo ndlela.
Khonoko-ke akubhidlizi imuli yini?
Imuli iyabhidlika baba ngoba kathesa ndiyabona ukuthi into kade ukhangelela ukuthi abantu abakho ekusasa yabo bazabe bekhangelele kuleso sifuyo kodwa usisithatha ngendlela yokuthi la uzama ukuthi ube nobudlelwane obuhle nabantu ungabi ngumuntu lona ohamba usithi abantu sedlula bathi lo kancedwa ngoba kabhadali. Uyabe usuzama ubudlelwane bakho ukuthi bube buhle ebantwini kodwa usokubulela i-future.
Alo-ke ngonkosikazi Mpokiseng Sibanda omele isiqinti seMalindi kukhansili yenkayi obexoxa le-Studio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Nkulumani Masuku umntanenduna esanda bhubha eMatobo esabelweni seMathepeleland South. Umasuku uthi uhulumende unceda abanye abantu abaswela ukudla emaphandleni.
Ngaba liqinisi ukuthi baphila ngabe bephila nezikwelede. But bayaze kweledani, bekweledani akubani.
Ye, ukhanya ngazani. Yehe, wena ngokubona kwakho khonapho abantu baphila njani nxa ungela kudla. Umuntu uthenga ngani njalo ukuthola kubani ukudla.
Uma kuyikuthi ngumuntu olemali uyahamba uyathatha ilokhuze ne-ATM card yakhe ayethengela ngayo. Although i-cash ayikho but ukudla, as long as ulemali uyathatha ikhadi lakhe lethenga, kuyavumeleka ukuthi uthenge ikhadi.
Nxa sokubuya-ke ukuphila nsuku zonke, bakhona phela abampofu okuthi vele umuntu kalale ikhadi lelo okhuluma ngalo. So umuntu uphila njani kulezi nsuku nxa kunjalo?
Bakhona ye abampofu kodwa uyathola ukuthi emulini yonke awusoze kusweleke omunye umuntu ongaba lisanda ancedise lapha lalapha ngoba impilo yakhona ivele izima kodwa abantu bayancediseka lapha lalapha lo hulumente aphinde ancedise futhi lapha lalapha especially abantu abangala income bahola every month bathole ukuzo.
Yes, ngathi bona abantu abangala mali baphiwa malini wena ngokuzwa kwakho kumbe osowakho ubonayo khonapho emakhaya?
Baphiwa mali, baphiwa ukudla, baphiwa impuphu isishebo bayazibonela.
Impuphu yangkhona iminjani baba Mazulu?
Weli ngomuzi yathola ukuthi abanye bayathola amasaka amabili amanye amathathu sokudiphenda ngokuthi umuzi wakhona mkhulu okunganani ngoba lokhuyana ngokuncedisa njengoba nazela into zingamangakuhle imali ishoda so ukuthi bancediseke abantu bangabulawa indlala elizweni.
So nxa sesibona ukuthi-ke phambilini ukuthi kuphele konke lokhu ukuthi abantu baphile ngezikwelede ubona zani kungaba ngcono kwenziwe kuyini. Nyakwazi ukuthi uba beyinduna khonapho wayevele kwenze njani umuntu omdala ukuthi ancede abantu angani bayaswela khonapho?
Wena abantu ababengani bayaswela waye bacelela kulo hlelo lukahulumende ukuthi akufanelanga esigabeni kube lo muntu ofayo ebulawa yindlala. So kungaba la ma-reports afikayo umdala yathatha i-report yona le abantu asengathi sebebulawa yindlala ayisevisi office ekuthi abancedise labo abantu ngokuthi akhona ukuthi engikhulumayo.
Wawubona lawo kusebenza kakhulu yini khonakho?
Ya, kwakusebenza. Kwakusebenza ngoba azange kube le report yomuntu okuthi ulemdlala.
Ye, isiphala senkosi-ke lokho kusayenziwa yini kumbe vela kusayenziwa?
Isiphala senkosi siyenziwa but akuseko-effective njengakudala.
Yendaba Masuku?
Ngibona ngathi abantu sebefuna ukuthi babe reluctant kakhulu yabona. I don't know ukuthi kuyini ongabe kusenza njalo. Abasafuni ukuphathisa kakhulu njengayizolo.
Alo-ke ngumnumzana Nkulumani Masuku obekuxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esemaphandleni eMadobo. Wentombuzane Qomanini ingoma kaJayza Maravini isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef eletheswa umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ibisemthethandaba lamhlanje eHarare. umongameli Jacob Zuma okwele South Africa ukhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo. Sigqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.